Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 25, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Imwe nhengo yeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inopisirwa dzimba dzayo kumaZoe.
Vagari vekumasvingo vanoti vari kunonga svosve nemuromo sezvo vasina mabasa akavimbiswa nehurumende yeZANU-PF.
Muteedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko voendeswa kumatare edzimhosva zvichitevera mashoko avakataura muna kukadzi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zimba dzenengo yeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai munharaunda yeMazoe mudunhu reMashonaland Central dzinonzi dzapiswa nhasi nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF. Mutore wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yeMDC inogara mbukure kwaNyachuru kuMazoe, vatendai Nyachuru, vanoti musha wavo wapiswa usiku hwanhasi nevavari kufungidzira kuti inhengo dzeZANU-PF. VaNyachuru vaudza Studio 7 parunare vari kuMazoe kuti midziyo yavo yose pamwe nembatya zvatsakatikira mumarime emoto zvichitevera kupiswa kwaitwa dzimba dzavo nhatu dzeuswa. Vaenderera mberi vachitikana chokudya havasisina sezvo ivo nemhuri yavo vangosara vaine nhumbi dzanga dziri pamuviri yavo. Vanoti kupiswa kwaitwa uku kwaitika mambakwedza varere vakazokwanisa kubuda mumarime emoto aya. Zvichakadai, vaNyachuru vanoti vari kukumbira bato ravo reMDCT pamwe neveruzhinji kuti vavabatsire kuti vakwanise kurarama uye kunotora matsamba ekuzvarwa nezvitupa zvinonzi zvatsvirawo mudzimba dzapiswa idzi. Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vashora kupiswa kwaitwa musha wavaNyachuru vachiti zvavai pachena kuti sarudzo dzegore rinouya dzichange dzizere mhirizhonga. Zvaitika izvi zvinoyewo apo mutungamiriri webato reZANU-PF uye vari mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitange kuzvindikita wese anenge aita mhirizhonga muzita rebato ravo vasati vamuendesa kumapurisa. Asi vaGutu vati zviri pachena kuti vaMugabe ndivo vari kukurudzira mhirizhonga munyika.
Tinoziva makore mashoma apfuura vaMugabe vakabuda pamhepo vachiti ivo vane madigiri eviolence, vachiti ivo ZANU ndeyeropa. Saka matauriro avakaita vari kumadhibhenedhe North Kurupane musi wechishanu vhiki yapera kwanga kuri kutokushidzira nokutopa mayouth yeZANU nevamwe vanhu vanotsigira ZANU vanoda zvemusindo kuti vazive kuti ha iye manje matopiwa mukana, mapuwa goahead nemukuru wepati yavo nemukuru wenyika kuti itai zvamunoita, murovai vanhu, pisai dzimba, urayai vanhu, bhinyai vanhukadzi, hapana zvamunoitwa.
Vaimbove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika avo vari kufanotungamirira bato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vashora chiitiko ichi vachiti vose vari kuita zvemhirizhonga vanofanira kuziva kuti mweya wengozi unobata aipara kwete anenge atuma.
Chenjera kuti ari kukutuma izvozvo, tsaona nedambudziko rekunge mhepo dzasimudzwa neupenyu hwaunenge waparadza zvinouya kumhuri yako. Uye imi sevatungamiriri munotuma vana kuita mabasa akadaro, utungamiriri hwenyu huri pai? Unozvinzwa zvichinakidza here? Kana kuti vamwe munenge muchizviitira mishonga yekuti hofisi dzenyu dzisimbaradzi? Ndapota vana, musabvumirwe kuita mabasa euori, mabasa achakusiyai maane ngozi kumhuri dzenyu. iwo vakutumai vagere zvakanaka.
Zvichakadai, vagutu vakumbira masangano akaita seSADC, African Union, pamwe neUnited Nations kuti atore matano nepamusana pemhirizhonga inonzi iri kuitika munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Izvo zvinhu zvinotishungurudza, zvongotaridza kuti kwatakananga uko kuelection ya 2018 kuchanetsa. Zvatotaridza kuti mbiro yeviolence yatotanga. Zvakudai izvo zvatogara tichitaura kuti vakuru vakuru veSADC, vakuru vakuru veAU uyezve vakuru vakuru veUnited Nations pachezvayo ngavaongororewo vaone kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe hazvisi kufadza. Nokuti election yegore rinouya zvatotaridza kuti vanhu veZANU vatanga zvavanogona zvemusindo, zvechibhanditi, zvehuneyanya ndozvavakiita.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa, amai Cheri ticharamba kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Kupiswa kwemusha wavanyachuru kunouyawo apo bhawara vaElias Mudzuri, vanhu vemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai, rakapiswa svondo rapera uye mumwe kanzuro webato iri akapwanyirwawo mudhuri wemba yake pamwe nemahwindo mumusha wekuwadzana muno muHarare svondo rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Varume vatatu vemuHarare vakasungwa kutanga kwemwedzi uno vachipomerwa mhosva yekuuraya mupurisa vatokumopiri mumhirizhonga yekurwisana kwemapurisa nevanotengesera mumigwagwa vadzoka zvakare mudare repamusoro. Umo nyaya yavo yekukumbira kubvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso yanga ichinzwikwa. Gweta riri kumirira vaBarnabas Mwanaka, vaEdmore Mushubi pamwe navaDarlington Madzonga vatonderai Bhatasara veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti mutongi wedare Justice Priscilla Chigumba vati vachatora mutongo wavo mangwana. Vachuchisi vanonzi vanga vachikurudzira dare kuti rinyime varume vatatu ava mukana vekubhadhara mari yechibatiso, vachiti vanotyira kuti vanogona kutiza munyika sezvo vakatarisana nemhosva hombe kwazvo. VaBhatasara vanoti dai varume ava vaida kutiza munyika vangadai vakatiza kare sezvo vakanga vaine mukana mukuru kubva panonzi pakaparwa mhosva kusvika pavakazosungwa. Ngatinzwe hurukuru yataita navaBhatasara pamusoro penyaya iye.
Dare harina kutaura zvikonzero zvekuti sei mutongo uchazogurwa mangwana, asi ndinongofunga kuti pada pamwe basa rinogona kunge rakawandira dare. Tinoda kuti zvimbowana taimu yekuti irozogura mutongo, nekuti isusuwo mapepa edu atakaendesa kudare acho akati kurei, nekuti tanga tichiona kuti nyaya iyi asi nyaya diki, uye kodzero dzevaruma zvekuti vange vari kunze inyayawo huru kwazvo. Saka inoda kuti inatsoitwa nemazvo, muchitaura mitemo yacho inodiwa zvinozoita kuti mapepa acho anga achiita kuwanda nekureba.
Tinonzwawo mapurisa akanga achiti ane humbo hwaakwanisa here unge huchiratidzwa mudare.
Humbo ihwo tiri kungoita hwokungonzwawo. Mapurisa takavanyorera tsamba isusu tichiti tinokumbira kuti tione humbo hwamuri kutaura, asi izvozvowo hazvina kana akambozviteerera. Nhasi patauya kudare humbo ihwo panga pasinazvo. Nemhaka yeizvozvo uye nezvimwe zvinhu zvatakataura isusu muchikumbiro chedu, ndine chivimbo chikuru chekuti vakomana ava mangwana vanopiwa bail kune dare rehaikoti.
Tanzwa kuti vachuchisi vanenge vari kutyira kuti varume vatatu ava vanogona kutiza kana vakapiwa mukana wekubvisa mari dzechibatiso. Imiwo semagweta avo ndezvipi zvamaisawo pamberi kuti dare rione zvinoita kuti vape mukana varume ava kubvisa mari yechibatiso?
Isu takaudza dare kuti hazvigone kuti varume ava vatize vachitiza nyaya iyi yekupomerwa yavanoti inyaya yekumbirita, nekuti vese vanotaura kuti ivo vakanga vasipo panzvimbo yakaitika chiitiko chakadai soo. Ende munoona kuti nyaya iyi inonzi yakaitika musi wa29 June, vevaBarnabasi Mwanaka vakazosungwa musi wa8 July, ava vairi vamusubi navamadhonga vakazosungwa musi wa12 July. Tese apa vakanga vaine mukana, dai vakanga vachiziva kuti vakapara mhosva vangadai vakatowana mukana wokutiza.
Vanga vari vatonderai Bhatasara, gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari parunare muHarare neStudio 7.
Magweta emtungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai aendesa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezera mupoko kumatare achiti vakasvibisa zita ravatsvangirai apo vakataura pane penyu reZBC muna kukadzi vachiti vatsvangirai vainge vaine nechekuita neurongwa hwekuda kuuraya vaive mutungamiri weZapu Mushakabvu Joshua Nkomo. Magweta aya atiwo haasi kufara nemashoko avamupoko ekuti vatsvangirai vane chekuita nekupondwa kwevanhu munguva yeguku rahundi yakaitika kumakore ekuma 1980. Rimwe remagweta avatsvangirai vaChris Mike vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vamupoko vapiwa magwaro ekuti vave kuendeswa kumatare.
Nyaya iripo ndeyekuti isusu semagweta avatsvangirai tatumwa naivo vatsvangirai kuti tigadzirise nyaya yekunenedzerwa kwavakaitwa navamupoko mutevedzeri wemutungamiri wenyika mazuva mashoma apfuura. Zvichinzi izvo vatsvangirai vanga vaine chekuita nemhosva dzakaitwa panguva yegukura hundi. Saka isusu semagweta avatsvangirai takaendesa tsamba kumahofisi avamupoko tichivatsanangurira kuti mashoko avakaburitsa avakaudza vatapi nhau negurumandira reZimbabwe ndiye manyepo. Nokudaro vanofarira kuti vatsanangudze nekukumbira regerero kuna vatsvangirai ivo vamupoko vachibvuma kuti mashoko avakafambisa haana umbo zvakare haana kukodzera nekuti zvose zvavaitaura pamusoro pemafambiro akaita gukura hundi zvichienderana navatsvangirai zvanga zviri zvemanyepo.
Matimbanzwa here kuti mhinduro kubva kuna vamupoko?
Takamirira mhinduro kubva kuna vamupoko. Takavapa mazuva mashoma shoma ekuti vatipe mhinduro. Kana vachinge vatadza kupa mhinduro kana kuti vapa mhinduro isingafadze, tinenge tava kukwidza nyaya iyi mberi zvikuru sei kuenda kumatare edzimhosva tichikumbirawo ruenzaniso kubva kune vatongi vemumatare edzimhosva.
Ko kungokumbirana ruregerero vanhu vakaenda mberi nebasa hazvikwanisiki here?
Izvozvo ndo zvinenge zvakanaka, ndizvo zvinovaka nyika. Chinodikanwa mukurarama kwatinoita ndechekuti anenge akanganisa abvume kukanganisa kwake okumbira ruregerero, nyika yoenderera mberi tichitarisa nenhau dzakawanda chaizvo dziri kunetsa nyika ino dzakati kurei. Asi kana tatadza kuwana kukumbirwa ruregerero ikoko, zvinenge zvichiratidza kuti vamupoko ava havasi kuona kushata kwemashoko avakanga vataura.
VaChris Mike ndiro gweta riri kumirira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanga vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vaitungamira chikwata chevechidiki vatanhatu vekuBurundi vakatsakatika svondo rapera muWashington DC vanoti vabereki vevana ava vanenge vasiri kumboratidza hanya nekutsakatika kwavo, vachifanira kunge vaiziva kuti vechidiki ava vakanga vasiri kuzodzokera kuBurundi. Vabereki vevana ava havasati vambotaura nezvenyaya iyi nezvenyaya yekutsakatika kwevana vechikoro ava avo vakatiza musi wa18 Chikunguru apo vakanga vari muguta guru reWashington DC muAmerica kumakwikwi ezveumhetura hwemagetsi eFirst Global Challenge.
Gwaro rine chekuita nemusangano pakati pevari kurwisana muLibya rinoti mativi ose ari kurwisana munyika iyi ari kutarisirwa nhasi kutambira zviga zvekumiswa kwekurwisana panhaurirano dziri kukokerwa nemutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron. Mutungamiri wehurumende yeLibya vaFayez al-Sarraj nevavari kurwisana navo vanove mukuru wemauto vaKhalifa Haftar vachasangana navaMacron nhasi masikati apo vanogona kunyorerana pasi gwaro rechibvumirano cherunyararo.
B Banga reReserve Bank of Zimbabwe raburitsa mashoko nasi anoratidza kuti zvinhu munyadzi zveupfumi zviri kuramba zvichienda kumazevanda dzoka. Izvi zviri kuonekwa kuburikidza nemari yakawanda iri kukweretwa nehurumende kubva kumabhanga emunyika, kushomeka kwemari iri kukweretwa nevemabhizimisi munyika, uye kushayikwa kwemari mumabhanga zvopakuti vamwe vanhu vashaye chivimbo nemabhanga acho. RBZ inoti mari yakweretwa nehurumende kusvika pari zvino yave kusvika pamabhiriyoni manomwe. Nekushomeka kwemari munyika, kunyange hazvo pakaparurwa mabond notes, RBZ inotiwo vanhu vakawanda vave kushandisa real-time gross settlement transaction kana kuti RTGS, asi vaimbova gurukota rezveupfumi uye vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vayambira kuti zviri kuitwa nehurumende izvi kuzvisikira moto muziso. Vabiti vati mumabhanga hamuna mari zvopakuti pashandiswe RTGS iyi.
Chinamasa akatora mari yemaRTGS, akatora mari yemanostro account, akarana inonzi overdraft, yaari kuti iye overdraft. Yavakazi neIMF, musaite izvi zvinokudonhedzai. So ndopa vadambudziko resaba. Zvino vanhu vafoswa manje kuti vose ever say. So vazhinji vanhu vane tuma debit cards kwakupiwa mahangmania. So vanhu vakushandisa madebit cards. Saka pamakushandisa madebit cards kwaikuyewa, kwakucreata hot air. Because chiri kuitika pamukoma blessing ndechekuti munhu akaenda nekakadhi kake kusupermarket, hakuna mari iri kutransfer physically. It's just a transaction, ingori mirror account. Saka bengi rinongonyora kuti muaccount mako maane $40. Kuna muzvina wegaraji maaccount mako maane $400. But $400 ya hakuna. So what does this mean? It means kuti hurumende yakuita Ponzi scheme. Hurumende yakuita pyramid scheme. Because pyramid scheme ndoya yekuti munorama muchibhedha but mari isina isipo. Kana zvazodonha vanhu vanozo safa vozokwara. Imi kuAmerica makaiona mugore ra2007 kusvika 2009.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotiwo kukwereta mari kuri kuitwa nehurumende uku hakuna kunakira nyika.
Zvinoratidza kusarongeka, zvakare zvinoratidza humbimbi ndoga. Nokuti mari iyi iri kutorwa haisi kuenda kune zvinhu zvinoita kuti upfumi hwenyika huwanduswe. Imari iri kuenda kune zvinhu zvisingasumudzi nyika. Zvinhu zvakaita sekubhadhara vanhu mari. Poshaika mari inobatsira kuti zvakaita migwagwa, magetsi, njanji nezvimwe zvakadaro zvinobatsira kuti nyika iende mberi. Hazvichaoni mari nokuti hurumende inenge ichitora mari iyoyo ichishandiswa kuti tidye. Zvangofanana nekudya mbeu.
Ko, mari iri kukweretwa nehurumende iyi inobva kupi chaizvo kana vemabhanga vachiti havana mari? Dr. Kanyenze vanopindura.
Zvinoitika pande zvokuti mari dzevanhu dziya dzanga dziri mumabhanga ndo dziri kukweretwa kana makashandisa izvire kuti kukwereta. Tine tiri kutorerusa zvedu kuti kukwereta asi kutora kungoshandisa simba rokungoti taakutora sehurumende nokuti tiri kuda kuti tibhadhare zvinhu zvedu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce, Valaxon Zembe, vanotiwo nyaya yekuti hurumende iri kukwereta mari yakawanda yave kuomeserawo vemabhizimisi vanosara vasina kwekukwereta.
Mutengo wacho wemari uchakakwira zvikurusa. Nepo wakadzikiswa iye zvino kubva kuma 15-20%. Iye zvino zviyadzika yapa 12% zvichidzika kuenda panana 10%. Asi ichakakwirisa zvikurusa tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzezveupfumi munyika nenyaya dzemabhizimisi.
Kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti hurumende haifaniri kukwereta mari, gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa anoti hurumende hakuna kumwe kwainokwanisawo kuwana mari sezvo isingakwanise kukweretiswa mari nemabhanga akaita sere International Monetary Fund neWorld Bank. Hurumende inoti izviri kukonzerwa nenyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Asi veIMF neWorld Bank vanoti hurumende yeZimbabwe iri kutadza kubhadhara zvikwereti zvayo.
Vagari vakawanda vekumasvingo vanoti vari kunonga svosve nemuromo kuti vararame nepamusana pekushayikwa kwemabasa muguta ravo. Vamwe vanhu ava vanonzi vari kunonga marara kunzvimbo inorasirwa marara nekanzuro yeguta ravo vachizonoageza, vachigeza zvinhu zvavanenge vawana kuitira kuti vagozozvitengesa. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Vagari avano sangani siravechi diki, vakuru pamwene madzimai, anenga akatakura vana kumusana vachienda kunonunga zvinhu zvinenge zvaraswa. Studio 7 yashanyira nzvimbo inorasirwa marara nekanzuru, iyo iri kumavirira kwemusha werunyarara West, ikaona vanhu vari mubishi kunonga zvinhu vasina zvipfeko zvinokodzera zvakaita semajombo, magirovhos pamwe nemamaski. Mumwe wevanhu ava, amai Slivia Makuruwe, avo vane vana vatatu vanoti, kumukira kunononga zvinhu izvi kuri kuita kuti vakwanise kuchengeta mhuri yavo uye vaendese mumwe wevana vavo kuchikoro uyo ari kuumba nenyaya yekutadza kubhadhara mari yechikoro.
Atinonga zvigubhu, magaba edovi, magaba ekobhura, tichitengesera vanotenga vanobika zvigubhu zvacho. Pamwe pavhiki unokwanisa kushanda, unokwanisa kuwana $10 kana kuwana 5. Zvosiyana siyana kuti nongwangunongo zvakaita sei. Nevana vatatu, wana wacho ane 5 years anofanira kuenda zero grade ana mari, ndakangogara naye kuno. Ina nototoreswa chitupa ndakakurira kwamai handitorina zvinhu zvakakwanira zvoti ndingati ndingazvimirira. Hana kutoreswa chitupa naBethi ndongoraramawo ndiri munhu anongorarama achingoitawo zvokunonga.
Mumwe wanoita basa rakadai Ambuya Tatenda Murambiwa vanoti dambudziko ravo iri riri kukonzerwa nehurumende yeZANPF iyo iri kutadza kugadzirisa upfumi hwenyika nepamusana pekutadza kutonga zvine jekerere mukati.
Yakaitisa kuti titsvake marara kuno kumabhini. Saka hurumende yedu dei airi hurumende inowisisa dei ichiindisa vana kumabasa. Yavhura mafektori ose vana vachiwana mabasa. Asi vakavharisa mafektori ose kuti vana vedu vashaye mabasa. Vana vedu havana zvavachaita. Vangova vana kungogara mudzimba. Isu vabereki tisotambura nokutsvaga mari. Ndiri kutengesa zvigubhu une maplastiki nezvimagaba zvimakeni. Kuti ndiwane mari yekuti vana vawane mari yekudya mumba.
Mukomana wechidiki ozwati Mupambiwa anotiwo inyaya yenhamo zvayo asi utano hwavo huri panguva yakaoma sezvo kumarara uku kuchirasirwa zvinhu zvakasiyana siyana izvo zvinokonzera zvirwere zvakawanda.
Utano ndobva ane risiki nenyaya yekuti mune zvinhu zvakawanda zvinhu zviri kuna kubaya kana mainjections anobva kana kuzvipatara anenge ari mumatioshanda umu tichinonga zvigubhu nemaplastiki iwowo. Saka tachitarisira kuti otherwise kana dai takwanisa kuti tiwanewo kana maprotective clothes akafanana kana magloves nema safety shoes kana majombo otherwise zviri nani.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vanononga zvinhu kunorasirwa marara vane njedzo yekubata zvirwere zvakasiyana siyana kana vachiita basa ravo vasina kupfeka shangu dzinokodzera uye zvipfeko zvemaoko kana kuti magirovhosi. Nyanzvi idzi dzinotiwo vanhu ava vanofanira kunge vaine mamaski kuitira kuti vasafeme mweya une tsvina uyu. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemabasa mumasvingo amai Shuvai Mahofa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vari mumusangano. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti hurumende inofanira kuita urongwa hwekumutsidzira maindastri ayo akavharwa nepamusana pekutadza kwehurumende kuronga zvinhu zvine ungwaru. Nyanzvi idzi dzinotiwo hurumende inofanirwa kuita mitemo ine chekuita neupfumi kuitira kuti mitemo iyi ikwezve vekunze vanoda kutanga mabhizimusi munyika izvo zvinozoita kuti mabasa awanikwe. Payatsvaga rutsigiro muna 2013 ZANPF yakati yaizoita kuti munyika muye nemabasa matsva anosvika mamiriyoni maviri. Asi izvi hazvina kuitika sezvo zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zvevashandi zvisina mabasa munyika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mamwe masangano echidiki anoti ari kufara nekupinda mumakwikwi esarudzo dzegore rinoya kwevamwe vechidiki vanosanganisira Muzvare Vimbaishe Musvaburi naMuzvare Fadzai Mahere. Muzvare Musvaburi vakazivisa svondo rapfuura kuti vachakwikwidza musarudzo yemumiriri weBulawayo South mudare reparamende vakazvimirira voga. Ukuwo Muzvare Mahere vanoti vachakwikwidzawo kuMount Pleasant. Tungamiri Nkomo Studio 7 abata vaItai Machakaire vesangano reZimbabwe yadzoka kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Isarudzo yakanaka iyo yavari kutora yekupikisana nayo kana kushora. Zvinoratidza kuti wechidiki vakunyatsoona wavanenge vachifanira kubva vachienda. Saka tinovaumbirira maoko, ndavapurire mberi, tinovakurudzira.
Zvavaita izvi vamachakaire muri kuona zvichiitawo here kuti mapato ezvematongero enyika akaita seZANU-PF neMDC awanikwewo achisarudza vechidiki achivapa mukana wekuti vange vachikwikwidza musarudzo idzi?
Ya, ndinotoona kuti chitori chisero chapiwa mapato ezvematongerwo enyika kuti kana vangu ari kuda kuvharira vechidiki kunze vanofanira kunatsotanga kuona vogadzirisa patsva kana vaine umwe urongwa vangu vainawo ina vechidiki mukati tanga izvozvo kana vangu vasina ngavachitotanga izvozvo kutogadzirisa kuti zviite zvakanaka kana vachida kuramba vari relevant kupolitics danhasi toda kwekuti vechidiki ndo vazhinji ndo vane deciding vote pamasarudzo atakatarisana waya 2018 saka vanogona kuunza vazhinji chaizvo kuti vapoteredze rokoto ripi zvaro rinenge rasarudza kuti ritsigirwe rikwikwidzise wechidiki.
Pane vamwe vari kuti kukwikwidza sarudzo muZimbabwe munhu ari nhengo yakazvimirira yoga. Zvinoti netsei nekuti vanhu vakawanda vanotsigira mapato ezvematongero enyika. Muri kuzvionawo sei izvi?
Chokwadi chete kuti munhu ati ndakukwikwidza ndakazvimiririra. Pane machallenges akati wandei nekuti vanhu vanozotarisa kuti kana tikakusarudza vakazvimiririra unenge uchizoripota kunani madevelopments anenge achidiwa munzvimbo unenge wakamirira acho maresources anodiwa unenge uchizoawana kupi. Saka handioni zvichinyanya kukurudzirika paaspect yekuva independent candidate asi pakuti ndevechidiki zvakanaka chaizvo.
Vaitai Machakaire ndevesangano reZimbabwe yadzoka vanga vachitaura vari parunare muHarare natungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tiri kutaura nevamwe vechidiki vanoti vachakwikwidza musarudzo dzegore rinouya vakazvimirira voga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni Ntungamiri Nkomo.
Iye zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paVOA Shona Facebook pamwe nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tangati nehurukuro namuzvare Jeki Ngarande avo vanga vari kuitaiwo chirongwa chekupa zvekudya kuvana vanogara mumigwagwa nevakuru vanogara mumigwagwa asi vakamiswa svondo rapfuura vachinzi ivo nemapurisa havana police clearance. Ngatimbonzwai kubva kwavari.
Inonzi Jacqueline Tinovimbika Ngarande. Ndini ndakava nepfungwa yekuti tiite nguva inoyechando sekuziva kwese kuri kutonhora. Tine hama dzedu dzinogara mumugwagwa, tina kwekugara. Hama dzedu, vana vedu vakabva kumamisha vachiuya kuzogara mumugwagwa nokuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Naizvozvo ndakaita chirongwa chekuti tikwanise kuvapa chikafu makisteni ega ega, chikafu chinodziya. Zvinoitika kuZimbabwe kunokoka kana uchida kuita mutambo wekuti panoungana vanhu muguta unofanira kunge uine police clearance. So mapurisa akaramba kundi renewira police clearance nenyaya yekuti vakuti maskids vari kuzorwa kana mapedzo kuvafida. Saka in other ways you are actually encouraging them to leave home and come to the streets because they are getting free food. And vari kutowana simba rakawanda rekuzoita musikanzwa mudhorobha kana mavapa chikafu ini. That's why they refuse to give me the license to proceed with the street tea. As nezi and kukunyeperai city councilga yekenge yatondipa clearance to proceed with the street tea, but mapurisa akaramba andikwanise kuti ndiende against mutemo wemapurisa nekuti patinoungana tichipa vanhu tika panogona kurwiwa mumwe munhu akabayiwa nebanga. At the end of the day nyaya inozomboperera kumapurisa. So zvinenge zvakanaka kuti ndikwanise kushanda ndiine mvumo yemapurisa. Saka nokuda kwekuti varamba nemvumo hazvina zvimwe zvandingakwanise kuita. Chandakutongoita iblanket drive.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous Tavatashka kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri. Toti murari zvakanaka vatere. Tokusiyamina Chris Gande.
So we see.